Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi kuri musi wemugovera nyamavhuvhu 1 2020. Makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Huwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamakumi matanhatu nevanomwe. Vanhu gumi nevatatu vanomiswa mudare muHarare vachipomerwa mhosva yekuratidzira zvisiri pamutemo kwakaitika nezuro muHarare. Nasi akwana makore maviri kubva pakapfurwa nemauto vanhu vatanhatu vakafa mumigwagwa yemuHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Huwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamakumi matanhatu nevanomwe zvichitevera kufa kwevanhu gumi nevana. Vanhu vabatwa nechirwere ichi vava zviuru zvitatu nezana nemakumi matanhatu nevapfumbamwe, kana kuti 3,169, zvichitevera kubatwa kwevamwe vanhu makumi manomwe nevanomwe nezuro. Vanhu gumi vakabva kuSouth Africa, vatatu vakabva kuBotswana, uye vanhu makumi matanhatu nevanomwe vari vanhu vagara vari munyika vasina nhoroondo yekushanya kunze kwenyika. Mutauriri weMDC Alliance muzvare Fadzai Mahere, munyori wemabhuku Tsitsi Dangarembwa nevamwe vanhu gumi nemumwe chete vakasungwa nezuro vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva yekutyora murau we COVID-19 regulations pamwe nekukurudzira mhirizhonga. Vanhu ava vapiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso. Mumwe mutongi wedare reHigh Court muBulawayo apa mutongo wekuti mapurisa anofanirwa kuunza kudare mukati memazuva matatu anotevera vatawanda muchehiwa avo vasingazivikanwe kuti varipi mushure mekunge vasungwa nemapurisa nemusi wechina. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare reHigh Court Justice Martin Makonese vapa mutongo uyu zvichitevera chikumbiro chechimbi chimbi chaitwa negweta vanqobi lestole chekuti mapurisa aunze vamuchehiwa kudare. Vamuchehiwa muzukuru wemutapi wenhau Mududuzi Matutu uyo ari kudiwa nemapurisa. Vastole vato vaita chikumbiro ichi nekuti vamuchehiwa havasi kuzivikanwa kwavari kubva musi wavakasungwa nemusi wechina chapfuura pamwe chete nedzimwe hama mbiri dzaMatutu. Vastole vati dzimwe hama mbiri idzi dzave kumba mushure mekuregerwa nemapurisa.
Taita application yehabeas corpus. Habeas corpus zvichireva kuti mapurisa ngaunze munhu kucourt tiri kuziziva kuti munhu uyu akasungwa musi wa29 Manero kubva ipapo paakasungwa haasi kuzikanwa kuti ari kupi. Naizvozvo tazoenda kudare huru kuHigh Court kuti rikombele mapurisa kuti ngaaunze munhu kucourt. Application yacho yagrantiwa.
Matutu uyo anove mupepeti webepa nhau repadande mutande rinonzi Zim Live ari kupomerwa mhosva yekukurudzira mhirizhonga. Studio 7 haina kukwanisa kutaura naMatutu sezvo vanhu vasiri kuziva kuti aripi, kunyange hazvo ari kugara achiburitsa zviri kuitika padande mutande rake reTwitter. Mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Hlatchwayo vati pane nhengo dzavo dzine chitsama dzakasungwa munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika mose nezuro iro raive zuva rakange rakarongwa kuratidzira munyika mose. Vahlatchwayo vatiwo vamwe vanhuwo zvavo vakashungurudzwa kana kurohwa nemapurisa nevechiuto munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika.
kuchiredzi Honorable Mugido vanova mutedzeri wemutungamiriro wevadzimai akafanira kubata chigaro pari zvino vakasungwa nevamwe vakati wandei ikoko kumasvingo Kanzler Godfrey Kurawone vakasungwa zvakare mukokeri webasa mubato reMDC Alliance kumashuraland west Kanzler Dzeka vakasungwa at gunpoint kuchegutu nevamwe vane chitsama tinoona zvakare vanhu vakarohwa zvakaipisisa nezuro vachirohwa nemasoja nevamwe vanhu vasiri vebato vanga vakazvigarira kudzimba dzavo vachirakashwa zvakaipisisa tinoona zvakare kuBulawayo vanhu vakasungwa vane chitsama
Tabata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe kuti kune vanhu vangani vakasungwa munyika nezuro uye kuti kune vakamhangara here kuti vakarohwa nemapurisa nemasoja vakati tizovafonera mushure mekanguva patazovabata vati vange vasisiri pabasa Mune imwe onyaya, kunyange hazvo vanhu vange vari vashoma pane mamwe mazuva, nhasi zvitoro, mabhangi nemamwe mabhizimisi zvange zvakavhura, vanhu vachiita mabasa avo semazuva ose uye mudhorobha mange mine masoja nemapurisa mashoma. Mumwe mugari anotengesa mune chimwe chitoro chinotengesa zvekudya, kusanganisira muriwo nezvimwe zvirimwa, uye angozvidoma nezita rekuti Amai Tanaka ati akwanisa kuya kubasa pasina kunetseka.
Nasita famba zvakanaka hatina mapurisa arimo hamu murodhi ari kufunza tsamba but hatinamboita problem now kushanda tiri kushanda hedu zvakanaka hatina but hamuna vanhu mutauni
mumwe womugari uyo angozvidoma nezita rekuti James uyo anotengesa muriwo nezvimwe pamusika wemuna Fifth Avenue ati akwanisawo kupinda mudhorobha pasinawo kunetseka kunyange hazvo kwange kuine maroadblock mumugwagwa waanoshandisa kupinda mudhorobha
Transport yanga isikunetsa but mapurisa ndanga achimbodzorera kumba vanhu makuseni ipapo asi ndafamba muzvakanaka vanhu vangu vasimo mutown makuseni vangwari washoma asi izvezvi hazvanani vanhu vati wandei mutown tiri kukwanisa kushanda mbija nambija
sangano re31st July movement rakange rakurudzira kuti vanhu vapinde mumigwagwa vachiratidzira nezuro asi murongi wekuratidzira uku vajacob ngarivhume vakabva vasungwa ndokunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Chikumbiro chekuti vapiwe mukana uyu chave kuzonzwikwa nedare repamusoro nemusi wemuvhuro. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini kudzana emusengi.
Ava makore maviri nhasi kubva pakapfurwa vanhu vatanhatu muHarare vakafa mukuratidzira kwakaitika musi wa 1 Nyamavhuvhu 2018. Vanhu vachinyunyuta nemafambisirwo akaitwa sarudzo dzegore iri. Mauto akapinda mumigwagwa akapfura vanhu vairatidzira izvo zvakashorwa nepasi rose. Hurumende yakamanikidzwa kuumba komisheni yekuferefeta zvakaitika. Vaimbove mutungamiri weSouth Africa vaKhalema Mohlande ndivo vakaitwa sachigaro wekomisheni iyi. Komisheni iyi yakakurudzira hurumende kuti iripe hama dzevanhu vakapfurwa ava uye kubhadharira mari dzechikoro dzevana vevanhu vakapfurwa vakafa uye kuona kuti vakapara mhosva idzi vamiswa pamberi pematare edzimhosva. Gurukota rezvekubudiswa kwemashoko Amai Monica Mutsvangwa vanoti zvakaitika musi waNyamavhuvhu 1 2018 hazvifanirwe kuitika zvakare munyika yakasununguka seZimbabwe. Vatiwo hurumende irugadzirisa zvose zviri muMohlande Commission report kusanganisira kuripa hama dzevanhu vane hama dzakafa idzi. Tabata mumwe wemakomishina ekomisheni iyi vaLove Momaduku avo vanova zvakare mutungamiri weNational Constitutional Assembly avo vanoti komisheni yavo yakabuda pachena kuti vanhu ava vakapfurwa nemasoja nemapurisa.
Chekutanga ndechekuti vanhu ngavangoziva kuti gwaro reMohlande Commission report rine zvinhu zvakawanda, harina chinhu 1 kana zviviri, mune zvinhu zvakawandisa zviripo. Saka patiri kutaura zvaya kuti chii chiri kuitwa, pane zvimwe zvinhu zviri pachena, pamwe zvinotokwanisa kuti munhu wese aone kuti izvi zvaakuitika kana kuti hazvina kuitika. Ngatitange nechekutanga tanga changa chakakosha paripoti yeMohlande Commission, yanga iri kuti tikwanise kuziva kuti vanhu 6 vakashaika musi wa 1 August vakaonekwa vakafa vamwe mutown nevamwe vakazofira kuchipatara vaine gunshot wounds. Ndeani munhu akaita izvozvo? Vanhu ivavo vakafurwa nani? Komisheni yedu yeMohlande yakati vanhu ivavo vakafurwa nemasoja nemapurisa. Saka ichocho chisungo chakatobudwa. Hurumende yakatambira zvinhu izvozvo kuti masoja nemapurisa ndiwo akaita izvozvo. yaida kuti commission yaida kuti zvinhu zvitambirwe nevanhu. Saka iyo is one point. Chechipiri chatakataura mucommission takati kana pakaita vanhu vanoratidzira vanoita mademonstration, mapurisa nemasoja havafani kudarikidza mutemo wekuti vayasobata kuti mademonstrations asaita violence, asi havafani kutyora kodzero dzevanhu zvekuti mapurisa haabvumidzi kurova vanhu vari kudemonstrata kana kuita zvakadaro. Vanofanira kuti kana vanhu vademonstrate nyangwe vasina kuteedza mutemo, anenge asina kuteedza mutemo anofanira kusungwa asina kurova.
Matimi, chimwe chisungo chakabuda necommission iyi ndechekuti izvo mapurisa nemauto haafaniri kunge achimbunyikidza kodzero dzevanhu vanenge vachiratidzira kunyange hazvo vasina kunge vapuwa mvumo. Tiri kuona kuti nezuro kwakave nekuratidzira vanhu vakawanda vairohwa nemasoja vachisungwa. Munoti kudii nazvo takatarisa zvakabuda mucommission yamakanga muri?
Handina kuona zvauri kutaura zvekuti vanhu vazhinji vakasungwa nekurohwa nemasoja nezuro, nekuti nezuro kana kuchera musi wa31 July hakuna mademonstrations akaitwa ungati demo yatiri kutaura. Mumontante commission taitarisa mademonstrations aya ekuti anouya vanhu vakawanda, pamwe pane vanhu 400, 500, 1,000 vari kufamba vari zvakaitika muna 1 August vari zvokushudha kana kuita pfuti kune vanhu vanga vakawanda. Hatina kuona mademonstration eruzi rwavanhu. You know mademo aiitwa anoitwa kuna kuAmerika ikoko. When you get demonstrations, the pictures dzinobuda dzinenge dziri pachina kuti pane demonstration. Hatina picture kana one inotaridza kuti nezuro kwakaitwa mademonstrations eruzi rwatakadila narwo mumontante commission.
Imi semakomishina anga ari mumohlande commission aya, munotevedzera here zvinenge zvichiitwa nehurumende kuona kuti izvo hurumende yazadzisa zvisungo zvamakabuda nazvo?
Tinoromba nekuti isusu semacommissioners emontante takatopedza basa, hatina kodzero kana mvumo yekuti tikwanise kumonita. Takaapoindwa kuti titarise zvakaitika musi wa1 August toona kuti ndiani akakonzera zvinhu izvozvo, tikataurira the whole world kuti masoja nemapurisa, tikapa marecommendations iwavo ekuti masoja nemapurisa haafaniri kuita zvakati, uyewo vanotaridzira havafaniri kuita violence. Takazvinyora futi muripoti iyoyo. Zvaakune vanhu veZimbabwe kuti vatarise kuti zvakataurwa nemontante commission zviri kutevedzwa here. Hazvizi zvemontante commission kuti ione. Ndingada kukupai muenzaniso yekuti parliament inogara pasi yogadzira mutemo kuti kune act yakati. Havasiri maMPs anofamba achitarisa kuti mitemo yaitwa here. Kunenge kwatova nemapurisa, kune macourts vanofanira kutarisa zvinhu zvakadaro. Saka ibasa recivil society, magroups akasiyana-siyana, nemapolitical parties akasiyana-siyana, nevanhu vemuZimbabwe. Nekuti commission report yedu inganditi zvibude pachena, munhu wese anayo. Mimi sevatirionhanomunayo iri paindaneti, anyone anokwanisa kungologa kuti toda kuona mundane commission anozviona. And then hazvisi zvekucommission kuti iti macommissioners nekuti haachabvumidzwi nemutemo, basa ravo akatoti akatopedza. But ndichiri panyaya iyoyo, ngandikurumidze kutaura kuti Montante commission yakarekomenda zvokuti kana paitika zvinhu ngatishandise mafacts kuti tinoongorora zvaitika, kwete kungotaura zvatenge tisiri kuona kuti zvakaitika. Sezvavanga vataura pautanga kuti rutoti nezuro kwakaita mademonstrations vanhu vakasungwa, iyoyo pfungwa iyoyo takairamba futi media angaitaura zvinhu zviri pachena zvinenge zvaitika.
But vamadhukuka kana muchiti media yacho tisi vanhu vacho, tinayo mavhidhiyo, tinayo mapikicha, tine vatori venhavo vaiona vanhu vachisungwa nekurohwa nezuro.
Kana ukanditumirawo ndingazopatata interview nei ndanisati ndamaona mavhidhiyo zavo kutaura iwo.
Mutungamiri weNational Constitutional Assembly vaLove More Maduku vachitaura vari parunhare vari muHarare. Tabatawo gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuChamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga kuti tinzwewo maonero avo.
Kwete hationi hurumende yeZimbabwe ichitevedza zvakatarwa neMohlande Commission, iyo yakabhadharwa mari zvuru nezvuru zvemadhora ekunze kuti ivheneke mirishonga yakaitika musi wa1 August 2018. Asi tiri kuona kuti hurumende yatofuratira zvachose zvese zvakakomekedzwa neMohlande Commission, zvinosanganisira kuti vanhu vakapfuura vanhu vatanhatu vasungwe, uyezve hama dzevakafa dzipuwewo mimwe migove yekuti vaone cheuviri, uyezvewo kuti mauto nemapurisa vasangodirwa mumigwagwa zvisina maturo zvinokonzera mhirizhonga nekufa kwevanhu.
Tanzwa amai mutsvangwa vanova gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko vachiti izvo hurumende iri kuziva zviri muMohlande Commission uye iri kuona kuti izvo zvinhu zvingagadziriswa sei. Munoti kudii nemashoko iwayo?
Ko zvinogotora nguva yakareba kudai nemhaka yeiko? Handiti basa rakaitwa neMohlande Commission rakapera muna December 2018. Nemhaka yeye zvichiramba zvichitora nguva ivo vachiziva zvinoda kuitwa, hazvinetsi nekuti vanhu vakapfuura vanhu musi wa 1 August 2018 vanozivikanwa, ngavasungwe vamiswa mberi pematare edzimhosva. Hazvitori mari yakawanda izvozvo. Mari zhinji yakaparadzwa ndeyakatopinda muMohlande Commission. Zvoreva kuti mashoko amai Monica Mutsvangwa haasi ekurevesa. Panenge panongori nenyaya yekuda kuhwanda nemunwe. Havasi kuda sehurumende kuti mauto amiswe pamberi pematare edzimhosva. Uyezve tiri kuona kuti hunhu ihwohwo hwekuti hurumende inongoti pakanzi paroda kutaridzirwa murunyararo yodira masoja mumigwagwa inoramba ichiitwa nguva nenguva, kureva kuti havasi kuteerera zvakataurwa neMohlande Commission.
Imi semasangano anohwira kodzoro dzevanhu, pane matanho here amuri kutora mukuonawo kuti izvo Mohlande Commission iyi yazadziswa?
Nguva nenguva tinoramba tichitaura semasangano anohwira kodzero dzevanhu tichishevedzera kuti hurumende yeZimbabwe kana ichirevesa panyaya dzekodzero ngaitange nekuzadzisa zvakatarwa muMohlande Commission. Patinowana mukana wega wega wekuti titaure nevakuru vehurumende ndoshoko ratinotanga naro. Asi tiri kutaura nevanhu vakaisa zvimiti munzeve vasiri kuteerera nini chaidzo, vasinganzwe shoko rekodzero. Nekuti patova nemakore maviri zvaitika izvi, asi hapana matanho ari kutorwa. Rimwe dambudziko riripo nderekuti hakasi kekutanga hurumende ichifuratira zvinenge zvabva mumakomishoni. Tinoziva kuti chirongwa yekukura hundi chaiyo, pakaitwa komishoni yechihambakwe yakataura zvaifana kuitwa, asi hapana kana chimwe chete chakaitwa panguva iyoyo. Ndo hunhu humwe chete hwatiri kuona nehurumende yanhasi yava munangagwa.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vachitaura vari parunare vari kuBritain. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu muAmerica vari kuenda kunovhota musi wa3 Mbudzi musarudzo yemutungamiri wenyika. Mutungamiri weAmerica pari zvino vaDonald Trump vachange vachikwikwidzana navaJoe Biden, avo vachange vakamirira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika. Vaviri ava vari kupinda musarudzo iyi paine musiyano mukuru pakati pemapato maviri aya. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tichange tichitaura nemadzimai akasiyana-siyana vanogara muno muWashington, avo takaona vachiratidzira pamuzinda weZimbabwe uri muWashington DC vachiti ivo havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu kumusha. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndivanani uye zvekuti zvii zvavanga vari kutaura pamusoro pekuratidzira kwavanga vari kuita.
Ndechekuti neno handisi kufana nesituation iri kuZimbabwe. Ndoda kuratidza kuti handisi kufana. Zviri kuitika kuZimbabwe hazvisi correct. Chiripo ndechekuti vanhu vashoma ndo vari kudya upfumi hwenyika yese. Isi tichiona moto tichisafa. Vanhu havana chikafu, vana havana mari, havana magetsi. Hatina fuel, petrol chaiye unonorarira mukiu. And takuti aiwa taneta nazvo, taneta neudzanyi, taneta nekubiwa, taneta nekuoppress vane vanhu ivava. And tikuti kana vatozvitadza ngavachibve taneta.
Saka takatarisa mamiriro akaita zvinhu pari zvino, munoona pane zvichasanduka here musure nekuratidzira kwamaita?
Hazvichatofanira kusanduka. Tikaramba takaisa pressure kudai oso zvinotofanira kusanduka because tisu vanhu vacho. Tisuwaridzi veZimbabwe. Tisitofana kutaura kuti hatisi kufara nazvo. And iwo reaction yaitoratidza kuti vari kutoona kuti hatisi kufara. Saka tikaramba takadai zvichatoita chete and hatimiri kusvika zvaita. Tinongoti vanhu veZimbabwe ngatisanetei. Ngatisanetei istikaneta iyo vanenge vatowanawo mukana wekuti varamba vachingoti zvipi vachingoti janyire. Ngatiti zvatatanga kudai so toramba tichishingira, toramba tichipusha, toramba tichienda mberi kusvika zvaita.
Ndinonzi Tafadzwa Matsinenga, ndiri chizvaro cheZimbabwe anogara muno muWashington DC. Chandipa shungu yekuchinduye munomu dzwara nhasi panguva yecovid ndakateerera zvakataurwa neana hanzvadzi dzangu dzemuZimbabwe dzakati musi waJuly 31 ngatisanganei tichishorokodza kutadza kwegavhenmendi yedu inova iyo ZANU-PF kupa vanhu chavarifanira kupiwa chikafu healthcare right now tipanguva yecovid asi tikunzwa kuti madoctors havana equipment nePPE yekuti vakwanisa kushanda manesis ari kutya kuenda kumabasa inini sechizvaro chekuZimbabwe chinogara muno mudiaspora ndakazvipa honors the honors not only on the Zimbabwean ari kumusha asi it's on me as well takataura netakaramba tichingotaura kuti pauri ipapo ita zvaunokwanisa kana uchikwanisa kuti unyore something on WhatsApp kana uchikwanisa even kuenda paFacebook or even on Twitter you know kuti that will have an impact nokuti izvozvo ndomashopi wayo ari kuchitidzira government yedu achitarisa kuzva muri kunyora saka zvichirova kuti unokwanisa kuita have empathy semwana ari kudiaspora about the people vari kuZimbabwe
tombotarisa kuti muri kuratidzira panguva iyo chirwere checovid-19 chiri kurura imo muno muAmerica nekuZimbabwe pane zvamakaita here kuti mugadzirire kuti musazowanikwe muchibatira chirwere ichi kana kutapurirova
taura kuti munhu wese ngaauye akapfeka mask uye nehand sanitizer yako usamhore semunhu usahage munhu nekuti ndokupasa kunoita chinhu saka vanhu taungana takasangana pano tiri 6 meters apart tiri kutaura tichisangana asi tichiziva maguidelines tinokumhoresai mose ndiri chizvarwa cheZimbabwe chandibudisa kubva kumba kuuya kuno muno muno muWashington DC munova mandinogara chinhu 1 chandinetsa chaitika kumusha chekuti vanhu vatadza kunoratidzira zviri kuvarwadza mukati mekurarama kwavo kuZimbabwe asi vanhu vanga vakapa oath kuti vachange vachiprotekta nekuseva nyika ndivo vaenda kunogaririra vanhu vari kuvaita kuti vavepo pazvinzvimbo izvozvo havana kuda kuti vaone munhu ndosvandisimudza izvozvo zvandirwadza kuti of all people masoldiers nemapurisa anofanira kunga tichichengetedza kwete kutyisidzira vanhu nekuti zvatiri kurwira izvi hatisi kurwira kuti munhu wana agute sezvo kuita hurumende iri kurwira kuti munhu wese agute kubva kuneiwo mapurisa acho neiwo masoldier asi nyange covid haina kuda kuti indimise nenyaya zvataona kumusha
dai maiwana mukana wekutaura navo masoldier nemapurisa aya maiti chii dai vanga vakateerera parizvo
dai ndaiwana nguva yekutaura nemasoja nemapurisa ndaivaudza kuti makapa mhiko yekuti muchange muchidzivirira nekuprotekta nekuseva nyika
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington uko ndiri kutevera
tinotenda Marvelous nechirongwa chawatipa nhasi iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu Our Lives.
Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi muchirongwa taita rombo rakanaka rekubata muimbi wemusambo wesungura mukoma Chamson Boroma vanotungamira chikwata che Orchestra Kings kuti timbokurukura nezvavari kuita semuimbi munguva ino ye lockdown togamuchira nemufaro muchirongwa chedu mukoma Chamson
ndinofara mukoma Jonga makadini ikoko
aiwa kunotiri vapenyu chose mukoma Chamson tati timbonzwa nhasi kuti imi semuimbi muri kurarama sei munguva ino yelockdown vanhu vasiri kubvunza kufamba famba tinoona kuti hamusi kukwanisa kunge muchiita mashow hamunosimboita
mukoma pakati omei pakanyanyisa kuoma zvakanyanyisisa kana tiri panhau yekuti tingashanda zvakadini tiri munguva yakadai yecovid-19 tinoona mamusicieni vari padambudziko rakati kurei nekuti vazhinjisa mamusicieni vanongomira nekuita mashows avo sezvo munoziva kuti nyaya dzemaroyalties dziya dzakaenda kare kare dziya nekuda kwechinhu chinonzi piracy saka mamusicieni anga ari kurarama kana kuti toti anorarama nenhau yemashows saka zvinhu zvakatiomera zvikuru kusanganisira neniwo nemamwe mamusicieni.
Saka muri kurarama sei kana musiri kukwanisa kunge muchiita mashow nguva iyo ino yelockdown? Muri kuwana rubatsiro here kubva kana kuhurumende kana kune mumwe masangano?
Mabvunza mubvunzo wakanaka chaizvo. Kurarama kwemaartisti kwakaoma panguva inoiyi, kwakanyanyisa kuoma zvakanyanyisisa nekuti hakuna zvakanyatsosimba kana kuti zvingati zvasimbaradzwa kubatsira vaimbi kusanganisira neni wacho ndiri muimbi. Saizvozvo hakuna zvati zvasimbaradzwa kuti zvingabatsira vaimbi kusvika pari zvino kubva zvatanga COVID-19 muna March. Saka we are totally grounded, we are stuck, hatina pekuti singati todini pakatiomei.
Tiri kuonawo vamwe vaimbi munguva iyo ino yecovid lockdown vari kutowanawo mukana wekunge vachigadzira nziyo itsva. Imi mune zvamuri kuitawo here kudivi remimhanzi iroro?
Tiri panguva iyo yelockdown tiri kutoshanda zvekare zvimwe zvishandwa zvatoda kuti tizoburitsa pamberi apa. Seni ndaane maalbum anokwana maviri nekuti ndine album randanga ndatopedza ndatotarisira kuti ndogona kuriburitsa 13 June. Ndopataida kuburitsa album iroro pabirthday rangu ndikati ndongoriburitsa pabirthday, so hazvina kuzofamba saizvozvo. Nekuda kwecovid iyoyo takaona kuti tiburitse album vana vagara mudzimba. Album rabuda rinoda kupuwa airplay, rapuwa airplay at the same time ropromotwa album nemashows. So ndakabva ndagara pasi ndokuona kuti hazvindibatsiri kuti ndiburitse album rongoenda kuredio, but vatsigiri vaiva vanenge vachida kuzoona chamu wacho achitenderera achiita mashows kupromota album. Saka takangohoda album reriya, ndobva zvandipa mukana zvekare wekunorekoda rimwe album. So pane maalbum maviri.
Mune kambo here kamungati aka ndiko kari pamusoro pane dzamakaburitsa pamadamba refu maviri enyu aya?
Chokwadi, ndine singu yandaburitsa pari zvino inonzi Nhoroondo, ndo iri paalbum randamboreva iri rinonzi Gamba Remoyo. Chakaita kuti ndiburitse singu iyi inotaura nezvenhoroondo yemagamba, rwendo rwakafambwa nevakavamba Chimurenga ichocho. So ndakaona kuti tava pedo kunosvika kuHeroes Day, Defense Forces Day, so ndakaona kuti nini zvakandikoshera kuti ndochingobvisa singu iyoyi yoenda kuvanhu woigamuchira woinzwa. Albhamu iri rakamira riri pastandby kuitira COVID painonzi yamboreruka zvishoma, albhamu richiburitswa, asi singu yambotungamira nekuda kwekuti iri kutsanangura Nhoroondo yeZimbabwe sizvo tatasana nezororo remagamba. Ndo pfungwa dzakandipinda kuti chirega ndingoburitse singu iyi asi iri paalbum rinonzi Gamba Remoyo. Ndinotenda mukoma Jonga.
Aiwa, nesuwo tinotenda zvikuru mukoma Chamson nekuwana nguva yekutaura nesu. Manga makateerera kumuimbi wemusambo weSungura mukoma Chamson Boroma vanotungamira chikwata cheOrchestra Kings muchirongwa Upenyu Hwedu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7. Ndoti ngatisanganei zvakare svondo rinouya tichipakurirana chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Murara zvakanaka vateereri.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Uwandu hwevanhu vafa nechirwere checovid-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamakumi matanhatu nevanomwe. Vanhu gumi nevatatu vanomiswa mudare muHarare vachipomerwa mhosva yekuratidzira zvisiri pamutemo. Nhasi ranga riri zuva rasvitsa makore maviri kubva pakapfurwa nemauto vanhu vatanhatu vakafa muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
So kuizika tisenda baku VOA Ndebele.
Mugela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 1 kuNqabakazi 2020 ngontungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje
ekuyingozi kakhulu ngawandlela abantu abamangayo emabhanga lapha bazathela nomkhuhlane
inani lasebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe likhwelile njalo izolo laya kumachumi ayisithupha lasikhombisa 67 ngemva kokubhubha kwabantu abalichumi lane.
Uhulumende wabahuquluzi uyathusela, uyabulala, wenza konke okubi kwenzela ukuthi abantu bebuyele emuva.
Abanye babantu ababotshwe izolo abagoqela isikhulumeli seMDC Alliance uFadzai Mahere lomlobi uTsitsi Dangarembwa bamiswe enkantolo namuhla. Kukhunjulwa abantu ababulawa libutho ngosuku lwanamhlanje ngo-2018 iningi lisithi uhulumende uloke engakagcwalisisi izeluleko zeMohlante Commission. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani lasebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe likhwelile njalo izolo laya kumachumi ayisithupha lasikhombisa 67 ngemva kokubhubha kwabantu abalichumi lane 14. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi abantu laba ngababhubhe kusukela mhlaka 26 kusiya kumhlaka 31 kunyanga le esisanda kuphuma kuyo. Abalichumi babo ngabe Harare kuthi oyedwa ngowakobulawayo. Omunye njalo ubehlala eManicaland kuthi ababili ngabe Mashonaland West. Idolobho leHarare yilo elihamba phambili ngabantu asebebulewe yi-COVID-19 abangamachumi amane lanye 31 lilandelwa lidolobho lakobulawayo lona elilamachumi phose amabili 18. Ababanjelwe umkhuhlane izolo njalo bangamachumi phose ayisishiyangalombili 77. Lokho kukweze inani lasebefunyenwe belesifo lesi ledlula inkulungwane ezintathu 3,169. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu eBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladla Ndiweni.
Kuyingozi kakhulu ngawandlela abantu abamangayo emabhanga lapha bazathela nomkhuhlane ngoba abantu bayaminyana, bayafuqana, abantu babekhohliwe vele bengathi abakaze bezwe ukuthi ke ubhubhane lukhona lapha emhlabeni. So kungathi ke imikhankaso ingayenziwa kakhulukazi laba abalesikhathi sokufundisa abantu bayifika endaweni ezinjengamabhanga lasemzileni yezimota, kodwa kungagcini khonapho ukuthi ke le mali ibekhona emabhengozi abantu bengalayini lokuthi amabhasi abekhona abantu bengalayini belalini amabhasi ngoba nxa befonele amabhasi lapha nake kutsho ukuthi abantu bengathelana imikhuhlane. Akulungiswa indaba ye-transport, akulungiswa indaba yemali ukuze abantu basuke bengaminyani.
Njengenhlanganiso esebenza lozulu liyabakhuthaza yini abantu Ndiweni ukuthi balandele indlela ezihleliweyo zokwenqabela lomkhuhlane ezifana le-social distancing kanye lokugqoka ama-mask?
Lokho esikhuthaza abantu ukuthi bananzelele umkhuhlane lo, bagqoke ama-mask, bageze izandla ngesepa kumbe ngama-sanitizer. Kodwa usizi ukuthi abanye abantu uyabona umuntu evale umlomo amakhala esegcekeni evele ekhohliwe umbone donsa imask nxa sethi wabona amapholisa nxa ehamba endleleni, okutsho ukuthi vele nje abantu bekubenzela nje ukuthi kuthiwe benze. Abanye even abanxa behlangana abangani bawo baba bevele bengagqokanga, abantu bayathemba ukuthi umngane kalawo umkhuhlane, kodwa ke lo mkhuhlane lo usengabamba even ngubani. Ngokunjalo kuyadingeka ukuthi even usiyahlangana umngane wakho ugqoke imask ukuze uzame ukuzivikela kanye nemoli yakho lalawo bathanda.
umnumzana Michael Mdladla Ndiweni yisiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association. Abanye babantu ababotshwe izolo ngemva kokuphatheka kuhlelo lokutshengisela abagoqela isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance uNkosazana Fadzai Mahere. Lomlobi odumileyo unkosikazi Tsitsi Dangarembwa bamiswe emthethwandaba weHarare namuhla beseteswa icala lokutshengisela ngaphandle komthetho. Umantshi ukhulule abantu laba ngemali yesibambiso ibheyili ezinkulungwane ezinhlanu umuntu ngamunye. IZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi kubotshwe abantu abangamatshumi edlula ayisithupha phezu kokutshengisela kwayizolo. Kobulawayo khona inkantolo ye-High Court ilaye amapolisa ukuthi aveze umnumzana Tawanda Muchehiwa kungakedluli amahola angamatshumi ayisikhombisa lambili 72 hours. UMuchehiwa ubikwa ethethwe ngamapolisa ngolwesine kuze kube namuhla akakasiwa emthethwandaba njalo akwaziwa ukuthi ungaphi. Umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa Spanda usole ukubotshwa kwabantu laba esithi kwephula amalungelo abo.
Lokhu kutshengisa ukuthi laba bantu ngamagwala yibo abagcine sebesenza i-demonstration. Ngalokho sithi i-demonstration le eyabantu iphumelele kakhulu. Kodwa lokhu akusithusi ngenxa yokuthi vele uhulumende wabahuquluzi uyathusela, uyabulala, wenza konke okubi kwenzela ukuthi abantu bebuyele emuva bafinyele bathi finyo finyo ngoba uyesaba nje lesithunisayo. Siyathaba kakhulu thina abe-MDC Alliance noma singasithe esiqoqele umhlangano i-demonstration le ngesikhiwa. Sibona ngani abaqoqileyo baqoqe ngobunono. Uhulumende ede sithi uzadubula abantu emelele ukutshaya abantu kanti atshaya i-tactic abantu bazihlalela ezindlini kwagcina beswele abakwenzayo. Yikho ke siyabonga mahlaba ezulu azange sibone udlame njengoba thina vele ede sibona ukuthi laba abantu basimelele ngemkhonto lezibhamu lamahloka lezingqamu bede befuna ukwenza i-genocide yona leyana abayenza nge-5th Brigade.
Umnumzana Felix Magalela Mafa Spanda ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule.
Kanti mina ngicela ukubuza ukuthi kanti sure abantu laba bakhuluma ngama-human rights. Ayi, hayi, hayi, ayisikho. Ama-human rights kataqalisela ngaphi? Asibuyeleni phela sikhangeleni lo monakalo kwamhla kaJanuwari labo kwabantu balahlekelwa impahla. Abantu uhulumende wagcine sisebenzisa imali yakhe eningi kakhulu encedisa laba bezitolo abatshabalelwa izitolo. Kanti izitolo lezo njengoba zingeza abantu laba abazizamelayo zazidilizelwane abantu babelinyazelwane laba bantu. Oh, nxa sokuphelile ukuganga kwabantu laba sokuthiwa human rights. Human rights, where do you start measuring ilokuzeni yama-human rights nxa usenza into eqondileyo kuloku ganga la? Ngako akusoze kuvumakale lokho ebantwini uhulumende ukukhangele uyakubona. Yikho ke imizamo yabantu bonke abayizana uPF babezama ukuthi bavikele uhulumende wabo. Uhulumende nxa ekhitshwa ukhitshwa ngokhetho abalungiselela ukhetho olubuyayo, hayi cha ubudlwangu udlwangu lobudlova lobo sibubonayo. Abantu laba babehamba betshisa amathaya emgwaqweni bevalela labantu abafuna ezibhedlela emgwaqweni kwesokuthiwa khona hayi ilungelo lwabantu, ilungelo labantu, ilungelo labantu abantu bezenza ubudlova obunjalo.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lezano PF. Uzulu wez Zimbabwe ubekhumbula abantu abayisithupha abadutshulwa babulawa libutho ngosuku lwalamhlanje ngo-2018 kudlakela olwaqhamuka ngesikhathi sokutshengisela. Abanye besithi iZimbabwe Electoral Commission yayisiphuzile ukwethula impumela yokhetho. Abanye batshaywa balimala kakubi. Abalwela amalungelo oluntu abafana labeZimbabwe Peace Project bathi okudanisayo yikuthi izeluleko ezethulwa yikomishin eyaphenya isehlakalo lesi eMohlante Commission ezifana lokuthi amabutho kumele abuyele enkambeni zawo azikalandelwa ngoba nanku amabutho alokhe enyakazela ezitaladeni njalo ehlukuluza uZulu. Lokhu kugcizelelwe yizigodlo zamazwe afana leNetherlands leMelika zona ezithi imuli zabantu abafayo zilokhe zingakahlawulwa kanti lamasotsha abulala abantu laba alokhe engakajeziswa. Kodwa umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende uphakathi kokuzigcwalisisa zonke izixwayiso zeMohlante Commission. Wengeze wathi amabutho asezitaladeni ngesizathu sokwehlisa ukumemetheka kwe-coronavirus. Kepha igqwetha umnumzana Jabulani Ndlovu uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usekuvezile kwacaca ukuthi akawahloniphi amalungelo.
Bona bathi bethatha umbuso kungani bazimisela bakwenza kwaba yinjongo yabo ukuthi behlukumeze amalungelo abantu. Ngoba selokhu bangenayo akula langa or akula sikhathi lapho bakhe behloniphe khona amalungelo abantu. Owayizolo khona njengakho kuveza nje ukuthi bazimisele ukusebenzisa laloba yiziphi indlela ukuthi behlukumeze amalungelo abantu. And ukubotshwa kuka-Obey kuyikuthuka isekelo sombuzo ngoba nxa uzabopha umuntu oligqwetha oyabe esenza umsebenzi wakhe kusho ukuthi labo obamelayo abaphephile neze. Kodwa uma sikukhangelisisa akumangazi ngoba abakuqalanga kathesi anje nxa sinanzelela umbe sikhangela okwayenzakala emavikini adlulileyo kwabotshwa amagqwetha othabani impofu omakanza labodumisane kobulawayo. So i-government yananzelela ukuthi akulanto eyenziwayo lanxa bengaze behlukumeza amalungelo abantu lanxa ngaze behlukumeza amagqwetha ngokwenza umsebenzi wabo.
Ilanga lalamhlanje kulapho eminyakeni emibili edluleyo esibone khona amasotsha edubula ebulala abantu. Njengoba ebegcwele ndawana yonke wona amasotsha njalo izolo lamapholisa, singathi abantu bengaba besabile ukubulawa yini futhi kumbe besabe umkhuhlane we-coronavirus.
Amapholisa ebebhoda indawo zonke esethusela abantu njalo itshela abantu ozabonakala ephandle kumbe ozaphatheka ekutoyitoyeni uzatshaywa njalo uzabotshwa. So kuyisimanga ukuthi sibe lamapholisa angilanhlonipho lesisekelo sombuso ngoba akule esisekelweni sombuso ukuthi umuntu ma engabe esenza icala. Angitsho ukuthi khona udoyidoya licala. Ma umuntu engabe esenza icala akula lapho ovunyelwa khona ukutshaya kumele abotshwe ehanjiswe emthethwandaba. Kodwa kwenzakala eZimbabwe ukuthi abantu bagcina besesaba ukuthi bephume kumbe into izolo bagcine besesaba ukuthi bephume ngoba bayakwazi ukuthi khona amapholisa ahloniphe isisekelo sombuso.
Umnumzana Jabulani Ndlovu ligqwetha sixoxela eseHarare.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela nampawa fubembula.
Kweze mapandleni lamhlanje indlala eqhubeka idlisa uZulu imbuya ngoluthi ngamandla kanye lokudula kwezinto sokusenza abantu abanengi baphile ngokucela njalo nje kubomakhelwane. Kubika intathelizindaba yethu uAlbert Ncube.
Izakhamizi ezigoqele Studio 7 ezigabeni ezijiyeneyo zeMathabeleland South ezigoqele Plum Trekkers eGwanda laseBedbridge zithi zidinga ukuphathiswa ngokudla ngokuphangisa ngoba zilakho ukubulawa indlala lonyaka. Igciwane le-coronavirus eselivalele uzulu emakhaya lalo selije izakhamizi zingela lendlela zokuziphandela. Isakhamuzi emathiya ematshetsheni unkosikazi Aletha Ncube uthi sebephila ngocela ukudla kulabo abahola ukudla okuvela kuhulumende.
Khonapha senza okukuthi ekuseni sipheka amajodo abantwana badle, ntambama sesigoqoza kokokwizimputshwana okukhona. Labantu abahola i-social welfare balutshwane yibo abethu kwesikhathi omnyanga aholo i-social welfare uhambe uyecela kuboleka igogo ukuthi mhla uthe wazuza ukudla lawo ukwanisa ukumbisela igogoko leliyami. Hhayi, simasimanga kahle. Besicela ukuthi ngaba kithi laba amadona abasizwela abasinika ukudla.
Amazwi kwamancube agcizelelwe ngunkosikazi Mark Moyo oyisakhamuzi emawane yena odwa uhulumende kumele engeze uncedo alupha izakhamizi.
Uyazi ngakade beholisa baholise wonke umuntu, hayi khona ukuthi akuyakhethwa. Ukukhetha kubo omunye engabeki imbiza eziko koza hambe ecela impuphu ephethele umgane ecela impuphu ebantwini. Amagogoko amabili ungaba lo mnyama uhula elibolileyo.
Ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo sekuthiyeiningi lingasenelisi ukuthenga ukudla okugoqela impuphu. Kujesini isakhamuzi emawane umnumzana Gabriel Uphondo.
Indlala ikhona kakhulu sibili, kuyahlupha sibili ezisuku ngoba sokubamba nje kwenkani ukuze uphile ngoba vele akula lutho ngoba ungananzelela ukuthi 50 kg 2000.
Isakhamuzi ePlumtree unkosazana Nokuthula Leya laye uthi ngaphandle kuncedo oluphuthumayo abantu abaningi balakho ukubulawa indlala lonyaka. Amazwi akhathekelwe nguPrescious Gala ohlala eKezi. Usobhuku emswelamanzi esitezi umnumzana Godwin Ncube uthi iningi lezakhamizi selisemba egolide njengendlela yokuziphilisa.
Lapho abantu bakithi emakwe osesabathola ngenxa yendlala, sebedingi sebegijimela umkuthi kuyatshaya iganga, sebedina iziganga sibiloku ukuthi bazama ukudinga imali indlala nxa engangakuthi azuzi 2 points abasadli.
Inhlanganiso ye-World Food Program ebisiza izakhamizi emaphandleni ngokudla ithi idinga usizo lwemali eyizigidi zamadola angama-$250 million $250 million yokuthengela izizalwane zakuleli eziyizigidi ezine ukudla. Kusenjalo uzulu emaNdebeleni seveze ukufuthelana kulandela ukubhubha kwamnumzana Parents Siri obe ngumphathintambo ezokulima. Iningi elifana lomnumzana Msizi Gumbo lithi uShiri bekungamelanga aphiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe ngoba elesandla kudaba lombhuqazwe wegugrawundi.
Nguye uParents Siri lomnangakwa lomgabe labanye babo bakuzana PF ababulala abantu abaningi kakhulu eMidlands lemhlubulweni yamathebelelens.
Ocubungule ezombusazwe umnumzana Bekezela Madumafuzwayo yena uthi ukufuthelana lokhu kuveza ukuthi ikomishini yokukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission ayikayenzi umsebenzi wayo.
Isesele umsebenzi omkhulu ekudileni le ndaba yegugurawundi lokuzokhulumisana labantu bedelise inhliziyo ulaka lonke olusebantwini lolu luyehle luphele.
Umongameli Emerson Mnangagwa uchaze uShiri njengeqhawe lamaqhawe lapho ebekwa izolo. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana silo Sthandekile Mhlanga.
Siyalambulela kweziphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Namhla sixoxa lo nkosikazi Carter Richards ongumgcini sihlalo webandla le MDC ku Welsh branch eBilitane. Sihlaziya ukujengisela okwenziwe ngabantu izolo phandle kwelizwe laselizweni besola abathi inkohlakalo eselizweni.
Hayi, ukuphuma kwabantu emazweni kube into enhle kakhulu njalo ukujengisela idemokrasi ukuthi amanye amazwe sibili ayemukela idemokrasi njalo ayalandela imithetho efakwe elizweni ukuthi abantu kufanele badingisele ngokukhululeka bengayithuselwa kungalakuvikela ukuthi bajengisele insolo yabo ngoba kuvele khona kulilungela abantu ukuthi uma kuleto abayifunayo bajengisele ezilongo ukujengisela kwakhona kungekho violent ulandela umthetho obekwe lelizwe kuyinto egalathe kuyinto enhle kakhulu and abantu baphumile ngapha eBritain hhayi uyazi bekukuhle kakhulu kumangalisileli khanda uyazi bedingisela ukuthukuthela ngento ezenzakalayo elizweni ungakhangela ukuthi ucorruption liyana imali abayithathayo iyakwanisa ukuba isayisteni ilizwe lethu
ungathini ngendlela amapholisa aphethe ngalo lolu daba eZimbabwe sibona labesifazana ababotshiweyo ngokuthiwa baqoqa ukutshengisela lokho kumbe batshengisele
ukhanya ngani eZimbabwe umthetho ukhona ubekiwe ukuthi abantu ba-express ama-freedoms of all kinds of expression la ukusula ngendlela ezithiyeneyo kodwa umthetho wakhona ungavela upractice ufake into practice ukhanya suphambanisile njalo so kuyinto engani iyaphambanisa abantu izimbabwe ukuthi kanti osekuyikho sekufanele sikwenze kuyini siyakubona nje ukuthi ihulumende yeZimbabwe iyabreaka irecord yeku-abusa ama-human rights of all kinds violation of human rights of all kinds be they sexual violation be they human rights be they freedom of expressions lapho kubona labanye bebotshwa abama-marginalis abayibo abathabi bezindabo abasinikeza izinto ezenzakalayo elizweni kunokuthi bona bekhangelele ukuthi babunge abantu abanjengabona labo xa beveza ukuganga okukhulu okungaka kuyisipho esinikeza ihulumende ukuthi khangelanini lapha kulento embi eyenzakalayo kodwa ihulumende wonke umuntu obeza into ezinganalezo ukhanya ngani esenza into embi sasesikhanye sengikhanye nangabona kulabantwana futhi abanye abankazana aweyunivesithi laphana abanye akabebedimonstrata ngokuthula belandela umthetho obekwe yiwo ihulumende baphicine bebotshwa njalo so nasikwazi ukuthi uhulumende wethu usefuna ukuthi senze kanjani njalo sibona ukuthi lapho xa kufakwa lamapholisi ezindaweni namabutho abayibo abathi afanele bese babe basigcine basikhangelele basivikele thina ekubeni kuvela ezindaweni ezithiyeneyo kodwa asikwazi ukuthi kathi sebevikelani kahle basikwazi ukuthi kuhamba njani
ubona ikusasa injani njengoba sokusobala ukuthi abantu abangeke batshengisela ezitaladini ungathi uhulumende kodwa umbiko uzitholile yini ukuthi abantu abajabuli ngaye ovela kwamanye amazwe kumbe ubona iphumelele ngokuthi abantu abaphuma baya ezitaladini eZimbabwe
ayi uhulumende weZimbabwe yena uvele kalalele ngoba uhulumende olalela isizalwane sayo okwakufanele akwenze ekuqaleni khonapha uma abantu beqala ngokukhuluma ngama-demonstrations lawa aka-31 July kwakufanele ukuthi babize abantu abamele amalunga lawo ayekhuluma ngama-demonstrations bahlale lawo phansi bebalalele bethi kathi siyazwa ikhuluma lapho ukuthi liyatholathola usekelweni kuyini kasihlale phansi sikhulume sibumbe into into sindawonye kodwa a-a sezwa lo munye nje uthina masa laphana ikhuluma ngokuthi abantu kufanele bethaywe kale siya kuma-demonstrations kathi abantu bazatshala njani
Leo bekuyingxoxolo nkosikazi Carter Richards, umgcini sihlalo webandla le-MDC kugatsha le-Welsh Branch eBhilithani. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo nizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Nilami osithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Sibongeke usithandekile. Siziqhubeke ezosuku ngohlelo liphuma lendaba iseluphiwa lijahelidala uChris Gande.
Elinga lichona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana uMqondisi Molo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukuba yingxenye yohlelo lwanamhlanje baba Chris Gande labalaleli. Thank you so much.
Ungasitshela ukuthi ubona njani
lokhu kade kucatshangelwa ukuthi kungenzakala kodwa akwenzakalanga kungakuhambe njani
thina savele sakusola kusukusela ekuqaleni lapho esazibuza khona ukuthi laba ababezithi bayahlela lolu bhikitsho okwakubenza benike uhulumende kamnangagwa amalanga angaphose fike 30 kumbe ngithi nyanga yonke inotice yokuthi bazabhikitsha okwakuyikuyini ngoba sananzelela ukuthi uhulumende weZANU-PF asohulumende ongamnika ithuba lokuthi umazisa ukuthi kulento ofuna ukuyenza athule nje agoqizandla ukukhangela sasibona ukuthi nje ngamadobhe nje kudlalwa ngempilo zabantu uzananzelela ukuthi sokuvela kathesa ukuthi lolu bhikitsho lungani beluthatha futhi laseceleni lwabantu bezano ngabona ubonile ukuthi Politic Bureau isuspendile abanye abathize ukuthi abatholakale belama flyers alokwenza lokuthi bekumele kubhikitshwe nakhitshwe umnangako kungakho besihlala sikhuza abantu bakithi ukuthi hayi abake bayekele ukuba ngothathekile bengene entweni ezingaso zabo ngoba lokhu bathola izikhathi eziningi sebelimala kumbe sebebotshwa abanye sebesifa befela into zasempumalanga ezinyeke zasinika ukuthula singumthwakazi wonke jikelele
manje ngokubona kwakho kuyini okumele kwenziwe ukuze kube lenguquko ikakhulu nxa sikhangele udaba lwenkohlakalo icorruption elizweni
ekuzima babagandela balalela ukuthi singathi thina i-corruption ingaphela kuleli lizwe leZimbabwe iZimbabwe yavele yafoundwa ngamanga le-corruption ngo-1980 uzakhumbula ukuthi ngabo 80s sake saba labo Willowvale scandal ababekhokhelwa ngabo Chris Nyakumbo labanye bonke abatshontsha izimota lakho konke kwabuya ngabo 1998 okumbira igangayi badla umumbu welizwe eGMB abazange benziwa lutho baprotectwa nguyena lo uhulumende weZANU-PF kwathi ngomnyaka wabo 90 something futhi ofana nayo kanjalo ochikore banatha ifiweli betshontsha amafutha uhulumende weZANU-PF wabaprotecta aziningi izinto eseziyenzakele kulo uhulumende kusukusela ngo-1980 kuzofika kathesi okusitshengisa ukuthi emuva lengabo 80 abantu babengakunanzelela ukuthi igovernment yeZANU-PF icorrect lokhu kutsho ukuthi akulandlela iZimbabwe engaguquka ngayo kudaba lwezo corruption uzakhumbula ukuthi lawo Robert Mugabe sabusa kwazo wavuma ngomlomo wakhe ukuthi emarange diamonds khona ngale kutshontshwe ama diamonds aweza 15 billion
labo abathi bona iZANU PF isuke esihlalweni abathi bona ZANU PF must go ubona ungani indlela yini engasebenza ukuthi kube lenguquko elizweni
sibonile ukuthi thina labantu laba ngamanzi leparafina kufana lokubopha ubabhemi lenkomo asikwazi ukuthi sithi ZANU-PF must go ngoba kwasekuqaleni vele kayifaka ongakithi esiyithi esikufuna inkululeko yabantu bakomthwakazi sizimele sisodwa ukuze lalesi sibungo okuthiwa yicorruption singaphili kithi ngoba vele abantu bakomthwakazi bayaziwa bayahlonipha njalo icorruption kumbe ngithi ubusela kakupho egazini labo kanti abantu bempumalanga ubusela busegazini labo aba ubuningi babo
okokugcina ungavalelisa abalaleli
ebantwini bonke kakhulu kusapho lukamthwakazi ngithi sokungathi uNkulunkulu engasiphilisa asiphephise kulolu bhubhani lwecorona osolubhubhise umhlaba lwaqeda lezihlobo zabangani bethu engingakutsho mina njengomongameli we-MRP ukuthi hayi nxa lolu bhubhani ludlula siyaphakamisa izinga lomzabalazo wethu singena ebantwini sichumayela ivangeli lokuthi umthwakazi makabuye ukuze sihlukane lalaba abelizwe leZimbabwe abaphethwe ibusela ubudlova lokubulala lakho konke osokwenze abantu batshintsha babazinyamazana
loke bekungumnumzana mqondisi moyo umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilale
siyabonga Chris ngohlelo liphuma lendaba lishone lendaba ukuziphetha ezakusihlwa sikhangele ebezihamba phambili. Inani lasebebulewe yi-COVID-19 eZimbabwe likhwelile njalo izolo laya kumachumi ayisithupha lasikhombisa ngemva kokubhubha kwabantu abalichumi lane. Abanye babantu ababotshwe izolo abagoqela isikhulumeli se-MDC Alliance uFazai Mahere lomlobi uTsitsi Dangarembwa bakhululwe inkantolo namuhla. Bekukhunjulwa abantu ababulawa libutho ngosuku lwanamhlanje ngo-2018. Iningi lisithi uhulumende ulokhe engakagcwalisi izeluleko zeMohlante Commission. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona njalo ezakusihlwa kusasa. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.